Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 14/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo nhatu dzebato guru rinopikisa reMDC Alliance dzinonzi hadzisi kuzikanwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti ratanga kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemunhu wekupedzisira kubatwa nechirwere checoronavirus anova wechimakumi matatu nenomwe wekuchinoi ane makore makumi mana nemaviri. Munhu uyu haana nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kana ruzivo rwekuti akasangana nemunhu ane chirwere ichi, zvinova zvinhu zvinovhundutsa zvikuru nyanzvi munyaya dzezveutano sezvo zvichireva kuti vanhu vari kurwara nechirwere ichi vanogona kunge vakawanda asi vasingazvizive nekuti vari kuvhenekwa utachiona uhu vashoma. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi muZimbabwe vave 13 uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, mapurisa nemauto ari pamaroadblocks anonzi ave kuita achiita mashoma. Asi vanhu vari kusungwa vachinzi vatyora mutemo wakadzikwa wechimbi chimbi kurwisa chirwere ichi vari kuramba vachiwanda. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro nhatu dzakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori, asi kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vanonzi vakapambwa vanoti muzvare Johana Mamombe vanova mumiriri weHarare West mudare reparamende, mutevedziri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedziri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDC Youth Assembly vaStephen Chuma.
Pari zvino tafamba nzvimbo dzinosanganisira idzo Harare Central Police Station, uko kwatange taziviswa namuzvare Johana Mamombe kuti ndo kwavaya kachengetedzwa nemapurisa. Tazosvika ipapo tikanzi havasi kuwanikwa, havana kumbogara vasvika panzvimbo iyoyo. Ndokuenda zvakare kunzvimbo yavasungirwa kunova ikudhuze neHarare Showgrounds, inova iyo inomanwa nepolice station yekuMilton Park. Tikasvika kupolice station yeMilton Park, mapurisa akakonfirma zvakare kuti havana kugara vaona ikoko. Asi izvi zviri pachena kuti maleaders edu eYouth Assembly, muzvare Cecilia Chimbiri vanova vice chairperson yeYouth Assembly, Johana Mamombe honorable Harare West constituents na deputy organ Netsai Marova vaabductiwa nevasori vehurumende. Nokuti vese vari vatatu vataura nevanhu vakasiyana vavari close navo vachikonfirma kuti vari paHarare Central Prison. Saka naizvozvo seyouth assembly tinochivimbo chekuti paHarare Central ndopa wachiri nanasi.
Mboeza were kutaura neva kuruwe mapurisa uye warikutikuli.
Ta mboeza kufonera assistant inspector po nyati. Wanoa sina kukwanisa kubata nare yao. Tikaeza shakare taura ni mkuruwe mapurisa wepa Harare Central Office in Charge of Law and Order. Wataura iyo kuti watatu ala hawana kunge wamboni kwa kanda kunge wasungwa wakaenda panjimbo ya Harare Central Police Station.
Izu zinurewa kuti vechidiki wa kumbo mira kuratidira ere zunige za amira sipa urungoe
zunu shaka mira manyama amire nerongo munyika yedu. Na izozo hatigoni kupeta maoko wano achifa nzara. Hatigoni kupeta maoko zunu zisina kumira zvakanaka munyika. Especially panguwa ino hii ya takatarsa shakare medambu zikore COVID-19. Zichirwa izo kuti kuratizira kana kuti demonstrations. Sekutawara kwa taka mboi ita isusu. Achaende ramberi zingada hii kupararira nyika yese. Kushika matambudziko evagari agadziriswa. Kushika zvichemo zvechidiki zvagadziriswa.
Ko vamwe vanoti ino haisi nguva yekuratidzira sezvo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus.
Hongu ichokwadi kuti takatarisana nedambudziko recovid-19. Asi as if that is not enough, senyika tatarisana futizve nehurumende isinganzwi kuchema kuvana veZimbabwe. Tatarisana futi nehurumende isinganzwi kushaya chikafu kuvana veZimbabwe. Saka naizvozvo hatigoni kupostpona kana kumbomirira nekuti upenyu hwevanhu huri panjodzi. Especially katakatarisana nenyaya yekuti vazhinji vari kuchema nzara muZimba, vazhinji vari kuchema kuti zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka, maprize ari kukwira every day. Uye hurumende iri kutarisa kuti haina kana solution yekuti ibatsire pamatambudziko ari kutarisana nevagari. Saka naizvozvo hatigoni kuramba tichipostpona kana kuramba takamira tichiwedzera dambudziko pamusoro pecovid-19. Zvingatobatsira chose kuti isusu vechidiki titaridze kunyunyuta kwedu kuhurumende so that iwo vano actawo according. Nokuti tikasadaro vanhu vese vangaparara noti nokuda kwechirwere checovid-19 chete asi nenzara.
VaStephen Chuma mutauriri wevechidiki beMDC Youth Assembly vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu. Chitevera musangano wakaitwa ku Mount Pleasant neZuro pakati pemasangano anomirira varairidzi, vamiriri vehurumende nevamwe vane chekuita nezvedzidzo. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawatira Joe vauza Studio 7 kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa kuwanisa varairidzi vose nevana vechikoro mamaski uye kuona kuti mabhenji muzvikoro anoenderana neurongwa hwokuti vanhu vagare vakatarangana. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo, asi Dr. Joe vati hurukuro dzichiri kuenderera mberi sezvo pane kuvirirana kuti utano hwevarairidzi nehwevana vechikoro huchengetedzwe.
Musangano uyu wanga uri at provincial level, saka zvimwe zvingava zvisina kubuda zvakawanda zvatinofunga at national level, asi musangano waratidza kuti Minister of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe. Ndosaka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting pa provincial level kuti vanhu vapangane mazano. Zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhura chete tichienderana nema standards akaseta ne World Health Organization.
Ma standards amuri kureva aya akamira sei?
Rimura mastandards ndirinotaura kuti zvinofana kuzovura zvaratidza kuti denda recovid iri rinenge risingachipararire rabatwa zvikuru ne Ministry of Health kana kuti rapedza harisisiko ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa. Zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezve kuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000. Zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza. Zvekare panenge pachidiwa ratio kuti ideredze tiinde pa 1:20. Hapadiwi ratio zvega, zvinoreva kuti nezvokugara madesk aya akagadzirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara, zvinodawo kuti pawane madeski anenge achigara munhu umwe kuti tikwanisewo kuti tiite social distance, uyezve nekuona kuti varayiridzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varayiridzi vagara vari vashoma, uyezve hazvizokwanisi kuti tiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid.
Konyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandiswa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vane covid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine. Saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neMinistry of Education pamwe chete nemateacher unions neveMinistry of Health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete namateacher vasika kunenge kwakadaro. Pameeting haita ndokuti Ministry of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri. Kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here, uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant nekuti apa hapana zvekuda kuita shortcut. Tiri kudhila noupenyu hwevarairidzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari, asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza, uyezve kuti varairidzi nevana vechikoro vararame, uyezve nenyika irarame. Nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana, tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000. Saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika, uye tinouraya upenyu hwavana nokuti tinoziva kuti varayiridzi ndio mabest managers yehuman resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhurwa zvakanaka pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwatira Zhou, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zinonzi zikuramba zvekunzi dzisaenda kuparamende kuti dziratidze kutsutsumwa kwadzo mukudzingwa muparamende kwevamwe vavo. Mudaily News nekare muchevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki vatino Machakaire vanoti hurumende ichashandisa mari kuti vana vasina pekugara vachigara mumigwagwa vakwanise kudzidziswa zvingavabatsira kuti vararame. MuNewsday, kambani yeEconet inonzi yakatenga ikaunza munyika zvinoshandiswa mukuvheneka vane coronavirus zvinoita zana rezviuru kubatsira vanofanirwa kuramba vachishanda harawa nevamwe. Chronicle rinoti nzvimbo yange ichivheneka vane coronavirus muBulawayo yambomira kuita basa iri kuchinzi havasisina zvinodiwa pakuita ongororo idzi. Yaje nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko Studio 7. Ini ndini tiri muno muSouth Africa. Tinobvawo kumusha uko kuZimbabwe. Ivedu etaneteka kuno. Tapane zvara tiri kuno kuSouth Africa. Vedu etatambura isu. Tinokumbirawo zvekuti mabhavha ari kutaura kuti ari kutora vanhu kuSouth Africa. Vasvikawo nekuno kunonzi kuti ando. Vatitakurawo kuno nesuva kuendawo kumusha. Apota svisaiwo chichemwe ichi tiri kuno kuti ando.
Makadiva shamarari veStudio 7. Ini ndinoitwawo Robert Shabane ndiri paCape Town. Ndaida kutaura pamusoro pezviri kuitika mubato reMDC Alliance. Ndiri kuzwawo vamaMPs here veMDC Alliance vamwe vari kuti havasi kudzokera kubasa. Vamwewo vachiti upenyu hunozooma nekuti taiwa ndinowana mari through Parliament nezvimwe zvakadaro daro. Ini ndoda kutaura pamusoro kutaura navo ivo maMPs vose anotungamirwa navachamisa kuti kana vari ipapo apa mapositeni avari aya haizi nyaya yekuti tinotambira mari kana kuti tinoita sei sei. Chavanofanira kuziva ndechekuti vari kutungamirira mhuri yeZimbabwe zvemari izvo asi zvemusere paMDC hatiite zvemari nekuti vanhu vachiri muhondo vanhu vari kurwa. Saka havafaniri kutarisira kuti hatizotambire mari dzedu tinozofambisa sei tinozodzingwa muparliamendi. It's not about kudzingwa muparliamendi asi kuita kugadzirisa zvinhu because havangakontinue vachishanda vachidzingwa nemunhu asiri webato ravo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kugadziriswa zvinhu izvozvo zvinoda kumiswa. Saka ngavambomira kutaura nezvekuti tinorarama through parliament. Isusu hatisida kuti vararame through parliament but vatoraramu seruzhinji rweZimbabwe. Thank you my rabbi.
Makadi kuvana mukoma Jonga nevamwe vashamarari vose veStudio 7. Ini zita rangu ndinoitwa Chibaba Solomon ndiri kuno kutembisa Ivory 2. Ndoda kutaurawo zvangu ndakanangana nezviri kuitwa navamonzura navakomiti kuti ndivazivise kuti zvavari kuita izvo ndokunonzi kuzama lake kutengesa mungai parufu. Zvavari kuita izvo hazvina kana zvazvinobatsira. Havana chavanowana mukati mavhiri. Vari kuda kuzama vari kushandiswa kuita zvinhu zvisingazogoni kuvabhadhara.
Kazuva yavashamarari veStudio 7. Ndini Francis Kudya Kudadirwe ndiri kuno kuGuruve. Ndiri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa neNamibia neBotswana. Vararatidza kuziva ndozvinoratidza vatungamiriri vanoziva izvozvo. Dai zviri zvovabatanidzawo Zimbabwe pavatiso pachinzvimbo ichocho tiwanikwe tichifamba navo tichifambawo pakati tichifambidzana. Miganho iyi inototiparadzanisa ukama. Dai zviri zvozvaitwa dziri nyika dziri nhatu kana nyika dzese dzeSouthern Africa dzabatana seizvozvo vanhu vachingofamba madiro zvese nhamo yose ingadai ichipera iyi. Iye zvinotarisa imone Zimbabwe ine nhamo tinongori nenhamo nhamo kani taneta nenhamo isu. Tiri kutambudzika muZimbabwe kudarika vamwe. Kudai zvikaita saizvozvo tinenge tichingofamba kuti chiendewo kuNamibia tichinotsvaga mabasa tichishanda tichingoburitsa chitupa chete tarisai passport yave kudhurai tinoiwana kupi mari yacho ye 250 3 bond tinoiwana kupi yekutoresa passport zvakare passport dzacho hadzimbobuda kana ane vanotora inobuda mheno guna ichinigocha nhembe ndinotenda mustudio 7 vaunza chirongwa chakanaka.
Hey, makadiko, makadiko, hama zangu Studio 7. Inokwasa iwo ndiri mutereri we Studio 7. Asinda wana omukana kwa na namba dzenyu kuti ndinge ndichitaura nenyi pa ndiri muno South Africa. Ndiri muno mugubeki. Changu uyawo ndiri muenzi ndashanyira vana vangu ndiri murume ane makore makumi matanhatu nemanomwe. Asi ndaida kudzokera kumusha asi ndakavharigwa nelockdown. Asi ndinofara kuteerera zvirongwa zvestudio 7 nyari ndiri kumusha kuZimbabwe. Zvino ndiri muno muzvibheki ndiri kutsvagawo nzira dzokuda kuziva kuti todzokera sei kumusha nekuti ndashungurudzika vana vangu vakamira mabasa zvimari zvandanga ndasungirwa zvokuti ndidzokere kumusha. Ndangosungira zvimwe zvakutoenda zvichiparara ndichishandisa kuti vange vachiwana chikafu chekudya. Saka taidawo kuziva kuti todi tichitaure nevakuru vekuZimbabwe hatisati taziva kuti tingazvifambisa sei. Tinokumbira Studio 7 kuti kana muchigona kutibatsira mutibatsirewo tapota tiri vana veZimbabwe todzokerawo kumisha yedu sezvo takanga tauyawo kuti tizotsvaga rubatsiro kuvana tiwane chikafu vana vanga vati yamuzvitora chikafu. Saka mazuva edu ekudzokera akatodarika nekuda kwecovid-19 saka taidawo ruzivo totenda Studio 7 kuti inotibatsira nekuwana rumwe ruzivo rwakawanda.
Nechoninetsa ndechekuti uyu Zihambe Zihambe uyu ari kuti anogona kukana mapepa ake matare achipikisa sei mutongo wapiwa nematare dzimusha pamusoro pamaMDC saka zvoreva kuti kazali PF yacho ndoiri kukutidzira kamakakati amwari pakati pemaMDC apa iye unogwadziwa nei hazviri manzi tazindiri kuzobei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Matunhi gumi nemana muAmerica anoti ari kuongorora chirwere chisingazikanwi chatanga kuonekwa muvana chinofungirwa kuti chakabatana necoronavirus. Dunhu reNew York rinoti rawana zana revana vane chirwere ichi, icho chinonzi chakafanana nechimwe chirwere chinonzi Kawasaki disease. Vachipa humbowo mberi kweparamende yeAmerica nemusi wechipiri, chiremba vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vakayambira hurumende nemagavhina muAmerica kuti vangwarire chirwere chave kutanga kuonekwa muvana, vachiti chirwere ichi chinoratidza sekuti chine hukama necoronavirus. Dr. Frank Guni vanopedzisa rondedzero yavo vakatarisa chirwere ichi chanangana nevana vadiki.
Hurumende dzematunhu ndo dzakatanga kuona kusanduka kana kuti chirwere ichi zvazoita kuti task force kana kuti chikwata kana boka riri kutungamirira kurwisa kwecovid-19 muno muAmerica kuti vataure kana kuti vape yambiro kana chiziviso kunyika yese kuti takuona zvimwe zvisinganzwisisike. Tiri kuona kuti vana vadiki vanga vachizikanwa kuti vana vadiki vashoma vari kufa nechirwere checovid-19. Vazhinji vana vanorwara vanobatwa nechirwere ichi havaratidzi kurwara kana kuti vanenge vasina masigns and symptoms. Kunyange vanoita masigns and symptoms vazhinji vavo vari kukurumidza kupora vonarama.
Chave kuonekwa pavana vadiki iko zvino chii?
Kwapera mavhiki akati wandei taakuona kuti vana vadiki especially mainfants vacheche nevanhu vati kurei makids vaakutanga kuzvimba kumhendekedzo kwetsinga zvinofanana nechimwe chirwere chagara chichizikanwa inonzi Kawasaki disease kana kuti Kawasaki syndrome.
Kawasaki syndrome ii ndiye ii Dr. Gudi mkati tawari rao shisho manana pamsoropayo umusati maenderera mberi
uongu ichi Kawasaki syndrome uichi uwele cha kada kita sera ashi chinoa ni kwa mwa nawa diki chine maskejis akata matatu chino zimbisa tsinga nete zikuma kumbo wanawa ni tamugiri wese asikunya ya zikuma kumbo ni kuzigunwe wotanga kufunuka ganda eriko rekoko ndio Kawasaki yoyo mwichurungu tingati chino konzera chinozi vasculitis kana kuti inflammation ye ma media ni ma small vessels zino afekta zakare mwambabu watinoti lymphatic system ye mwana ne ganda ne ma mucous membrane kana mkanwa mkati mkanwa zvekare tinogona kuona Kawasaki disease yoye saka zvata Kawasaki disease chirwere chagara chichitozikanwa kuti chiriko asi chirwere chisingangoitiki nguva dzese it's a very rare disease inogara zvayo kwemazuva mashoma anoona sometimes 2 weeks but chirwere chinorapika chagara chiriko but zvatiri kuona iye zvino izvi kuvana vadiki vanenge vapora kubva mucovid 19 taakuona kuti vana ivavo vakuita kuzvimba ikoku kwakada kufanana neKawasaki disease but it's not really Kawasaki yacho saka pari zvino hapasati pava neungwaru kana kuti neruzivo rwakakwana kuti tinyatsokunzwisisa kuti ukama huripo hwecovid 19 neKawasaki huri papi
pane zera here revana vari kuratidza zvamuri kutsanangura izvi kana kuti vana vese zvavo
kuna vana vane mazera ari pasi pemakore mashanu kana kuti vanosvika makore mashanu ndo vazhinji vari kupresenta nekuzvimba nekuputika kana kuti kufunuka kwekuzvigunwe uku kwechirwere icho chichi saka kupindura mubvunzo wenyu vana vacheche kusvika tingati kubva kuzero kusvika pa5 years ndo vana vatiri kuona vari kuratidza iko kufunuka nekuzvimba uku
tataura pamusoro petask force yekuwhite house inoona nezvechirwere checoronavirus yambiro yairi kupa ndiye kutii
task force yenyika inotarisira kurwisana nechirwere ichi iri kupa yambiro nechiziviso kuhurumende dzese dzematunhu nehurumende yenyika yese uye kubazi rezvedzidzo kuti izvi zviri kuitwa nehurumende zvokuti ngatikurumidzei kuvhura makambani uye kuti vana vadzokere kuchikoro zvine dambudziko rekuti chekutanga vana ava kunyange vakange vapora kubva kucovid 19 nokuda kwechirwere chaakuuya ichi tinogona kudzokera kumashure mukurwisana necovid 19 nokuti vana ivavo vanogona kuzonorwara nechirwere ichochi
izvi zviri kuitika kuvana zviri kuitika muamerica mega here kana kuti zviri kuitika kunyika dzese dzine coronavirus
taakuona kuti kubritain zvaakutanga kuonekwawo zvakare asi kune dzimwe nyika china somuenzaniso hatisi kuona uwandu hwevana vari kuziva nechirwere ichocho south korea hatisi kuonawo zvakare uwandu ihwohwo hapana ari kuziva kuti sei zvakamira zvakadaro kune mamwe mativi epasi rese kungava kunana africa kuasia kana kunokwese hakuna kumwe kuzhinji kwatiri kunzwa zvekare kuti vana vari kuita dambudziko rimwe chete iroro saka pane zvakawanda zvatisati taziva nechirwere ichi zvekuti tikada kumhanyira kuti ngativhurei tidzokere tinogona kuwirwa nedambudziko rakakurisisa kupfuura ratiinaro america ikatogwadama kuwira pasi chaiko ndo yambiro iri kupiwai
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuvirginia muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato guru rinopikisa remdc alliance rinoti nhengo dzaro nhatu hadzisi kuzikamwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini Ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndichiti moswera zvakanaka.